sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust rinova boka revanhu vakashungurudzwa kuburikidza neorganized violence and torture. Tinoti sangano iri hongu rakanaka zvekuti commission yaubva naPresident Emmerson Mnangagwa. Asi tine zvinhu zviviri zvitatu zvatinoshorawo pacommission, nekuti commission of inquiry hainawo vanhu vakashungurudzwa varimo mukati imomo, sevanhu vakaita sana Justina Mukoko, vanova vanhu vakashungurudzwa kuburikidza nezvematongerwo enyika, nevanhu vakaitawo vemachechi vakaita ngwana Evans Maharire. Vanhu vaifanira kunge varimo mucommission imomo, zvinoita kuti commission inge ichinyatsa kubata isina kwayakarerekera.
Vagombe, chinoita kuti mude vanhu vakambosungurudzwa kana kuti vakasurvive political violence mucommission chii?
Tinoita kuti tide inyaya yekuti tine tichida kuti zvinenge zvichizobuda zvichibudiswa necommission zvinge zviri zvinhu zviri balanced. Mukaona nyaya inge iine vanhu vakashungurudzwa vanonyatsa kuita basa ravo nemazvo, because vanenge vakabatikana nezvavanenge vakambosangana nazvo. Saka naizvozvo pakutsvagiridza zvinenge zvakaitika vanonyatsa kutsvagiridza nemazvo vasina kwavakarerekera, because vanhu vanenge vakambosangana nazvo. Munhu ukapuwa basa rekuita iwewe uchinge wakambosanganawo nedambudziko rakafanana nairoro, unonyatsa kuriita nemazvo chaizvo chaizvo.
Vanhu vakasarudzwa navamunangagwa kuti vapinde mucommission iyi, pane vamunoshora here kuti havakwanisi kuita basa iri nemazvo?
Pavanhu vasarudzwa ava, ini ndinoona sekunge vacheriti vanonzi vacheriti vahanzvadzi vacheriti Manyeruke, munhu akarerekera chaizvo kubato reZANU PF. Saka ini ndaifunga kuti pachinzvimbo ichocho paifanira kuiswa vanhu vakaitawo kunge vana Munyaradzi Desai, vanova vakambosungwa nenyaya yekunzi vari kuwatcha vhidhiyo yethe Arab Spring, kana kuti vanhu vakaita sana Douglas Nonzora, vanova vanhu vakanyorawo bumbiro remutemo reCOPAC. Paifanira kuiswa vanhu vakafanana naivavo kuti vozviitewo balanced, kuti kana maiswawo vanhu veZANU PF, moiswawo vanhu vakarerekerawo kubato reMDC, moiswawo vanhu vakambosungurudzwa, vanhu vakambombunyikidzwa, vanhu vakambogara vasingazivikanwe kuti vari kupi, vanhu vakaita kunge vana Justina Mukoko, vanhu vanenge vakamirirawo masangano akafanana needa evanhu vakambosungurudzwa. Ndokuti commission of inquiry yacho inge iri balanced.
Kana dziridzo pfungwa dzesangano renyu, muri kuronga here kusvitsa chichemo chenyu kuhurumende?
Ichokwadi, isusu tiri kuronga kuti dai chichemo chedu ichi chasvikawo kuhurumende kuburikidza nesangano renational peace and reconciliation commission, because mafungiro edu isusu taifunga kuti commission of inquiry yaifanira kuva iri an ad hoc committee yeNPRC, because president wangangomukire kufuma commission iyi, because muna 2008 over 200 people vakapondwa, vakaurawa, vakasazivikanwa kuti vakaurawa nani. Hapana commission yakaumbwa. Tinoonzwa zvakare kuti mazuva a2000 kuna vanhu vakatorwa zvinhu zvavo, vanhu vakatorwa minda yavo, hapana commission of inquiry yakaitika. Pakatorwa itaidzwa mara, hapana commission of inquiry yakaitika. Saka ndaifungidzwa kuti basa iri raifanira kuitwa National Peace and Reconciliation Commission, ndiyoaifanira kuitwa operationalize, yotanga basa, youmba maad hoc committees anoongorora zvose zvakaitika, zvekupondwa kwevanhu nemasoja musi wa1 August, zvekutorwa kwaitaidzwa mara, zvekupondwa nekutorwa zvipfuyo zvevanhu muna 2008 zvaifanira kuitwa neNPRC. Saka isu tichatsawo zvichemo zvedu sesangano revanhu vakashungurudzwa kuburikidza neNPRC.
Imimi munoona sekuti muchatambira here zvinobva kukomishoni iyi?
Tinozvigamuchira zvedu, but yanga iri nyunyuto yedu hombe kuti commission iyi yaifanira kunge iri balanced, because hazvibatsirike kuti tinge tichipedza maresources kutora vanhu vekunze kwenyika uko kunana Britain, vanhu vekunigeria, vanhu vekutanzania. Vanhu ivavo vanongouya vogara kusheraton hotel, vobhukirwa mapresidential suit. Vanhu ivavo havana kutsvagiridza kwakanyatsa kunonyatsa kubuda chaiko kune zvakaitika musi wa1 August.